trendybeats.com.
Zvino ndongodaira ndichangobvunzi komichi yesu kuti ndichingoti tsvuti mwoyo ndakanokanda pasi peutsi anoonera iwe usati wati manduye munhu wachema chingoti urangarire usati wachema andinaandirindekasi ndigere mutsotso mukati ndoiva nebro Satana no nasi so to
No limits
And china time ne mungu wanga mukutsu Chabudero panda kuda kutsi Satoda mutunga senge wakuti Mame wano kuda ushana uchi Didanire ikuti Kasi vashinji variko wangu wemaputi Zinji yoni kwa zumbo toki Barira vumbu nwa uchi Takubuda kufti Ndichabuda rupanda kubuda uchi Takubuda uchi
Jigere mto Muka zindi nori mani mbo Asi satana no minaji So
Manje mazondi pusha to the edge Manje mazo tangare so mani ana edge Ano brothers vaka jipisa tataura ma page Ano nothing about
Vanga vari past
Ano some fathers vaka furira vanga vene ma bands Ano brothers vaka kurirwa vanga vave ma pens Ano struggle taka kurira panga paine ma sense Ayo mambo naka kurira mumba my shit tens I know the devil taka kurira Maraka tipa fans I got the central vano nyanyi sabzo tisira fetch I swear message jeva chiti fambe na womu pets I know the suffering in my moyo when you say I think it's
Ndiye mto Maka zindi nori mani moto Asi satana nombu wina zisho to Sometimes
Andi china time ne mungu waunga mkutu Chichabudero panda kuda uti Chakutoda mtu nga sengi wakuti Mange wano kuda ushana uchi Ida nire Vashinji variko wangu wemaputi Vashinji variko wazumbo toki Barira vumbu nwa uchi Nakubuda kufti Ndichabuda rupanda kubuda uti Nakubuda uti Ndacheko
More music on trendybeats.com.